Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 18 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbo vemunyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vashaya. Dare reElectoral Court ronzwa nemusi wechitatu gakava rezvakabuda musarudzo yemumiriri weChegutu West. Misa Zimbabwe inokumbira kuti dare reConstitutional Court ritefenyure zvinenge zvichiitika mudare iri pachanzwika chikumbiro chakaiswa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwavaEmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongerwo enyika anoti ari kushushikana zvikuru nekushaya kwaita vaimbova munyori mukuru muusangano renyika dzepasi rose reUnited Nations vaKofi Annan, avo vaiva muZimbabwe masvondo matatu adarika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Kushaika kwavaKofi Annan kwaziviswa nemhuri yavo pamwe nevesangano reKofi Annan Foundation, avo vati vaAnan vashayika mushure mekurwara kwenguva pfupi pfupi. Mapato ezvematongerwo enyika yemuZimbabwe anoti ari kushushikana zvikuru nekuenda kwamufiga nebwe kwaita vaAnan. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vasurukirwa zvikuru nekushayika kwavaAnan panguva iyo vanga vari mubishi kuedza kupedza gakava remuZimbabwe rine chekuita nesarudzo.
Sebato reMDC tinonzwa kusurukirwa zvikuru nekufa kwaKofi Annan. VaKofi Annan takaenda kunovaona kuGeneva tichivakumbira kuti vagadzirise nyaya yemuZimbabwe kuti tive nesarudzo dzakachena. Saka takaenda tiri maSecretary General emapato matatu eMDC, ndini ndakaenda. MDC inotungamirwa naProfessor Washman Ncube, Mire Mushai pamwe chete na Fortune Chasi. Takaenda kuGeneva kunoona vaKofi Annan tichivakumbira kuti vampedze gakava remuZimbabwe rine chekuita nezvesarudzo. Vakauya vaKofi Annan nevamwe vavo vakaona vatungamiri venyika, vatungamiri vematongerwo enyika vese vemuZimbabwe. Chavakanyanya kukohomekedza muZimbabwe runyararo. Vakati ivo kana uyo anenge ahwina maelections anofanira kuziva kuti kune vamwe vanofanira kunge vachionekwawo muZimbabwe muno. Saka vakanga vari munhu akazvidukupisa asi vaine njere dzinotyisa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe pamire bato ravo pakufa kwavaAnan, asi imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachiwanzotaura vakarerekera kudivi reZANU PF vatafadzwa mugwadi vati kufa kwavaAnan kurasikirwa zvikuru kwaita mhuri yeZimbabwe. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati vaAnan munhu agara nechido chekuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere uye kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzicherechedzwe.
Kwauya panguva yavanga vari kuzama chose kuti vayananise vana veZimbabwe, pave nekuyanana, pave netsarudzo dzakanaka munyika. Saka tingangoti panyaya iyoyoyo tinoona kuti Zimbabwe yarasikirwa nenyaya yekuti vaAnan nevamwe vavo vanonzi maElders vanga vari kutraya kubva makore apfuura ayo kuna 2008 kuona kuti Zimbabwe inofamba zvakanaka, kuona kuti Zimbabwe inoita sarudzo dzakanaka zvakare munyika munge muine runyararo. Vanga vaine chido chose vaAnan.
Vasati vasiya basa semnyori mkuru wa United Nations, va Anani vakatumira nhume kuZimbabwe, amai Ana kaJumuloti Bayijuka, kuti vazoongorora chirongwa chehurumende chekupwanyura vanhu dzimba cheOperation Murambatsvina muna 2005, icho chinonzi neUN chakasiya vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vasina chekubata uye vasina pokugara. VaAnan vakaitwa munyori mukuru weUnited Nations kubva muna 1997 kusvika muna 2006, apo vaive kuUnited Nations vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize muna 2001 uye vakashanda zvakasimba mukuvamba chirongwa cheGlobal Fund to Fight AIDS. Vakatanga kushanda muUN muna 1962 vari kubazi reWorld Health Organization, vakakwidziridzwa kudzamara vave mutevedzeri wemunyori mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo. Mushure mekusiya basa kuUN, vaAnan vanga varisa chigaro veCoffee Annan Foundation pamwe neThe Elders. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare rinotonga nyaya dzesarudzo rakagara nezuro richijeya gakava riripo pakati pava gift konjana veMDC Alliance nava Dexter Nduma veZANPF pamusoro pezvakabuda musarudzo yemumiriri wechegutu West. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Magweta vakonjana navanduna vatarisai mutangi navatawanda zvwarara vanoti vakaita musangano nemutongi wedare reElectoral Court vachionesana mamiriro akaita nyaya pakati pevaviri ava uye kuti ichatongwa riini. Vakonjana vakaenda kudare iri vachinyunyuta kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakanganisa kupa mavhoti avo kuna vanduna avo vakanzi neZEC ndivo vakakunda, asi vakonjana vari ivo vakakunda. Vamutangi vanoti nyaya iyi iyo ZEC yakabvuma kuti yakakanganisa yakanzwikwa zvechimbi-chimbi muchambers nezuro, uye mutongi wedare iri akati ichanzwika nemusi wechitatu.
Zvakaitika ndezvokuti judge vari kutonga nyaya iyoyi vakasheedza maparties konjana neni gweta rake, Dexter Nduna negweta rake, kuti vauye kumaofisi ajudge tichionesana pamwe chete kuti nyaya iyi yotongwa sei, maererano nemadates, kuti musi wakati kwetu wachakati, musi wakati kwetu wachakati, musi wakati chete chakati, kusikira nyaya iyi yadi yapera yatongwa najudge. Pakazowirirana kuti musi wa 22 August ndo pachadzoka futi maparties ese pamberi pajudge.
Vamutangi vanoti pamusoro penyaya iyi pave neimwe nyaya zvichitevera petition yakaiswa mudare iri svondorino neimwe nhengo yakakundwa hovashingirirai Canisius Bobo vePeople's Rainbow Coalition. VaBobo vanoti sarudzo yekuchegutu West inofanirwa kudzokororwa sezvo vatsigiri vavakonjana vakarova maagendi emamwe mapato apo mavhoti aiverengwa. Asi vamutangi vanoti pamutemo petisheni yavaBobo haimise dare kupa mutongo panyaya yekutanga sezvo dzakasiyana nekuda kwekuti panyaya yekutanga dare rinofanirwa kupa mutongo wekuti ndiana akakunda zvichitevera kukanganiswa kuerengwa kwemavhoti kwakabvumwa neZEC.
Petisheni yako njana yaka iri nyore kunzwisisa nokuti petisheni yako njana ndeyekuti wakauya kukoti kuti koti itsinhire oitsinidzire zvakataurwa neZEC kuti iye konjana ndiye akahwina mumakwikwi echegutu West constituent. Kunyange zvazvo ZEC yanga yashedzera nduna saiyanga ahwina, pakaonekwa kuti panga paita mistake. Pamutemo ZEC haigoni kugadzirisa mistake iyoyo, zvinenge zvaakunzi nomutemo koti ngaichigadzirisa mistake iyoyo. Ndosa kakonjana ari pamberi pedare.
Vamutangi vanoti petition yavaBobo inofanirwa kuzopinda kana pave nemunhu akakunda zviri pamutemo, vachiti petition yavaBobo yakurumidza kuenda kudare sezvo akakunda asati adomwa nedare. Gweta ravanduna vazvwarara vati hapana chavanotaura panyaya iyi sezvo yave kumatare. nyaya dzekupikisa zvakabuda musarudzo dzevamiriri veparamende nedzemakanzura dzare kudarika 35 kudare reelectoral court ukuwo nyaya yekupikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika ichanzwikwa nedare reconstitutional court nemusi wechitatu ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano remisa Zimbabwe raisa magwaro aro zvechimbi chimbi mudare reconstitutional court richikumbira dare iri kuti ribvumidze kutefenyurwa kwenyaya iri kunzwikwa mudare iri nemusi wechitatu. Dare iri riri kunzwa chikumbiro chemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avo vari kupikisa zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti mutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Misa Zimbabwe ichitsigirwa nemutori wenhau ari muBulawayo Busani Bafana inoti nyaya iyi iri mudare iri yakakosha zvikuru nokudaro munhu wese anofanirwa kuona kutongwa kwayo. Misa Zimbabwe inotiwo dare iri rinofanirwa kubvumidzwa kuti nyaya iyi itefenyurwewo paFacebook neTwitter nokudaro rinofanirwa kubvumidza zvakare kushandiswa kwenharembozha mudare iri. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata sachigaro veMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze kuti tinzwe nezvedanho ravatora nhasi.
Seorganization inomirira vatori venhau nekodzero dzavo tanyorera kuConstitutional Court tichikumbira kuti dezvaibvira musi weWednesday pachaitwa case yemaelections itwe live streaming kubatsira vatori venhau vakawanda vasiri muHarare. Tanyanya kubatsirwa namukomana anonzi Vafana ari kuBulawayo anga achikumbira kuti mubatsire mune maloya kuti vakwanisewo kuti vari kuBulawayo ikoko vange vachinzwa zvivachiona zviri kuitika kuHarare vachibudisa kuitira kuti nyaya iyi tinoona sekuti it's a national interest. Saka inoda kuti vanhu vose vari kwavari vange vachizoona zvichiitika nguva iyoyo. Saka vatori venhau vari munzvimbo dzakasiyana-siyana nevanhuwo zvavo vanodawo kuona kuti zvii zvinenge zvichiitika vakwanise kuzviona mujekerere.
Saka matimanzwa here kubva kudare irori reconstitutional court kuti zvakamira sei?
Ya, pari zvino hatina chata titanzwa chandingataura, asi tinovimba kutiwo pamufamba kwenguva pamwe nemusi wemuvhuro tinange tane anza yakakwanira.
Pane vamwe vari kuti ivo pane tsamba dzanga dziri kunyorwa dzichitaura idzo kuti nefenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation ndo inenge ichakwanisa kunge ichipiwa mukana uyu vamwe vozotorawo masaisai kubva kwavari ivavo. Pane zvamunoziva here nezvenyaya iyoyo?
Pari zvino ndingati hapana chandinoziva panyaya iyoyo. Chandingangoramba ndichida kusimbisa ndechekuti kana tine vatori venhau vari kwakasiyana siyana vane kodzero yavo yekuti ivo pachavo tisingamiririrwi neZBC vakwanisewo kubudisawo mashoko achiinda kuvanhu vavanobatsira nenhau dzavanotora.
Saka zvamira zvakadai, munofunga kuti muchawana mhinduro inokugutsa here uyezve inozogutsa vatapi venhau sekutaura kwamaita vanotapa vasiri muHarare?
Panyaya inenge yakadai, kana tichinge taisa application yedu itarisiro yedu wokuti tinoda kuwana mhinduro inotifadza nekuti tinotarisira kuti kana vanhu vachitevedzerawo mutemo kana kutiwo vachionawo kukosha kwakaita nyaya iyi kuvatori venhau nevanhu vana vose vemuZimbabwe tinenge tatarisira kuti pamwe tichawana mhinduro inofadza vanhu veZimbabwe uye nevatori venhau vanonge vachitora nhau vachizovaudza.
Tsamba yenyu imisemisa makainyora rini uyezve makainyora ichienda kunani?
Itsamba yatabudisa ichienda kuConstitutional Court yatichitarisira kuti pamwe vangakwanisa kuona nyaya yedu neagency yayo yekuti vakwanise kutibatsira.
Makawanikwa muchinyora rini?
Itsamba yatanyora nhasi.
Sachigaro veMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vachitaura vari parunhare vari muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, ichokwadi kuti Judicial Service Commission yapa mvumo nefenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation yekutefenyura zvichange zvichiitwa mudare reConstitutional Court kutanga nemusi wechitatu. Izvi zvinoreva kuti veruzhinji vachange vachikwanisa kuona kutongwa kwegakava riripo pakati pavachamisa navamunangagwa.
Ch Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzehondo dzinoti bhambu rakagadzirwa muAmerica rakashandiswa nemauto ari kutungamirwa neSaudi Arabia mukurwisa nemuchadenga muYemen. Izvo zvakapa kuti bhazi raive rizere nevana vadiki rikuvadzwe vanhu makumi mashanu vanosanganisira vana vadiki makumi mana vakafa. Izvi zvaburitswa nenhefenyuro yeCNN. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ane vana vake vari kurarama neusope kana kuti albinism. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti pane chirongwa chavari kuti ivo chichange chiriko svondo rinouya chichange chichibatsira vanorarama neusope.
Ndinonzi Mrs. Memory Munyoro, ndinoshanda kuZimbabwe Albino Association iri panumber 149 Samora Mashew Avenue, Lyric Heights, third floor, room 34. Ndiri amai vane vana vane albinism vaviri.
Mungatitsananguro here nezvechirongwa chamuri kutarisira kunge muchiwana rubatsiro kwachiri nemusi wechitatu?
Chirongwa chatiri kutarisira ichi chirongwa chatakasedzwa neve PhD Ministry. Kune birthday kati kuti tingati birthday ramai magai. Saka vakati pa birthday rangu ndanga ndichishuvirawo kuti ndive ndichapa vanhu vane albinism malotions, masunscreen lotions nemahedzi. Saka vachapiwa musi wechitatu. Musi wechitatu vanhu vachatakurwa mutauni na 4:30 panenge pane transport ichatakura vanhu kuendesa kuPhD Ministries nekuzovadzora mutauni. Saka tinenge tiri pamwe chete naamai magaya tichipemberera bhavhadhei ravo vachipa vanhu vane albinism masunscreen lotions.
Tipeiwo nhoroondo yekuti mukurarama muri kuzvigona sei muine vana vaviri vari kurarama nealbinism.
Hazvisi nyore kuchengeta vana vane albinism. Zvandiri kuti hazvisi nyore inyaya yekuti matinorarama munharaunda yatinorarama vatinenge tichigara navo chekutanga havanzwisisi. Ini zvangu ndinongati ndiri mumwe nerombo rakanaka nokuti murume wangu haana kundisiya pandakaita vana vane albinism. Asi vamwe vandiri kusongana navo mukushanda kwandinoita nokuti ndiri kansela futi tinova nematambudziko ekusiyiwa nevarume. Vana ava vane zvakawanda zvavanoda. Vanoda iwo watinoti masunscreen lotion. Masunscreen lotion anodhura. Sunscreen lotion kumwana ane albinism rinenge sadza. Anoda kudya zuva nezuva, unodya zuva nezuva. Sunscreen lotion inoda kuzorwa zuva nezuva. Iye ichidhura. Anoda tinoda masunnet kana kuti atingati muchirungu maprotective clothes. Anodiwa zvinodhura futi zvinoto zvinodiwa. Saka tozoti vanoda maspectacles nokuti maziso emwana ane albinism anotozvarwa asinganatsoona. Mwana wese ane albinism anozvarwa asinganatsoona. Mukavatarisa vane maziso anofamba kudeo maspectacles wawo anongokorekta pashani but kwete kuti anatsokorekta nokuti hapana chingamisa kufamba kwemaziso. Ndo urema watiri kutaura kana tichiti mwana ane albinism ane urema. Urema huri mumaziso. Mwana ane albinism ane urema huri muganda nokuti haakwanisi kungachinatsoona kana muklasi mune vamwe. Haakwanisi futi kushanda pazuva zvinoita vamwe vese. Saka tinoona kuti rinenge riri dambudziko kuvana vedu. Rikaita dambudziko ini kuna amai ndichada kuti nditsvage zvinhu zvacho izvozvo zvinodhura ndichiti kuti mwana wangu ararame zvakanaka semararamiro anoita vanhu.
Vanenge vachida kuti vabatane nemi kuenda kune chirongwa ichi chemusi wechitatu vanokuwana ikupi kana kuti vanofanira kuita sei?
Vanenge vachida kuti vabatane nesu ini ndiri panhamba dzinoti 0772355233 0772355233 ndodzavanondibata nadzo izvozvo. Kana kuti vanouya kuofisi kwedu panambotaura kuti tiri pa 149 Samora Mashow Avenue Lyric Heights third floor room 34 ndokwavanouya ikoko tovatsanangurira kuti tinofamba sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous ngatisangane zvakare svondo rinouya uchitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi. Iye zvinouya svika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipawo chirongwa chaanotipakurira musi wemugovera wega wega Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekuwanda kwevanhu vari kutengesa mishonga yechivanhu kana inganzi nevamwe yechibhoyi zvikuru muguta reHarare mumigwagwa. Izvo taitawo kuti tinzwe kusangano reZinata kuti zvinhu zvavanoziva here uye vachiwirirana nazvo here. Muhurukuro yedu tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti ZINATA, Sekuru Prince Mutandi Sivanda. Tinogamuchirai nemufaro pachirongwa chedu, Sekuru Sivanda.
Makadiwo zvenyu.
Aiwa, isi kuno Sekuru tiri vapenyu. Nhasi Sekuru, tida kumbotarisa nyaya yandiri kuona yakanyanyoti tekeshere zvikuru muguta reHarare umu. Nzvimbo dzese dzandakafamba pananga ndiri muHarare ndaiona vanhu vachitengesa mishonga zvikuru mishonga yepabonde. Zvinhu zvamunoonawo sei zviri kuitwa izvozvi?
Tingati vanhu ivava kune vari kutora mukana. Isu tingati sesangano reZinata hatitenderi kuti vanhu vanga vachitengesa mishonga seizvo zvaungatengeswe semadomasi. Ende tinoona kuti totokurudzira kuti vanhu vasatenge mishonga inenge ichitengeswa mumapavements izvozvo. Matsotsa ada kutorawo mukana unyanzvi hwemishonga. Unova tinotarisira kuti mishonga inenge ichitengeswa nema association vanhu unyanzvi wacho vakafanana ndirevezi natatengira kuti vanhu vachitenga vachida mishonga ngavaende kumahofisi edu vanopuwa vanhu vane unyanzvi hwemishonga iyi. Isu takatombokwidza chichemo ichocho kutraditional medical council inosvika nekumapurisa kuti vanga vachitisungira vanhu vari kuita vending iyo yemaherbs iyoyi. Tingati inyanya vatori matsotsi haina kumira zvakanaka mishonga iyoyi, kana mukatarisa inenge iri exposed kuzuva zvokuti haisisina simba rayo, inenge yatoo poison isina kumira zvakanaka. Saka isu takambotizamei tichitaura nemapurisa tichitaura futi nevetraditional medical council kuti vatibvisirewo vanhu ivava vanenge vari mumugwagwa vachitengesa mishonga iyi.
Asika sekuru, havasi vese vari kutengesa mishonga isingashandi kana kuti inenge yakaexpire kana kuti vechitsotsi. Kune vamwe vanenge vachitobatsirwawo nemishonga iyoyi vari kutenga mumigwagwa, munoti ivonawo?
Hongu pane pekuti vanogona kuti vabetsereke, kasi nzira dzacho dzekubetserwa tinoona dziri nzira dzisiri kwadzo. Vanenge vane mishonga chaiyo chaiyo inenge iripo, ingava kana yepabonde remusana vanenge vanayo. Kasi chinonetsa ndechekuti unogona kuti munhu yanhasi wamutengera muna Julius Nyerere mangwana kuti unomuwana pamwe akumusoro akuna foto, nekuti anenge achiita zvevending. Ukaita dambudziko haukwanisi kuti umutsvake kuti uchamuwana kupi. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona zvisina nzira dzakanaka mukutengeswa kwainoitwa mishonga iyoyi.
Zvii zvamungataura pamusoro pazvo kune vari kutenga neivo vari kutengesa?
Tingati kune vari kutenga mishonga iyi pabonde ngavaende kune vanhu vonyanzvi dzinoziva nezvemishonga iyoyi pabonde, kafana nekuti vakaenda kumahofisi edu ezinata vanonokwanisa kunopuwa vanhu vane unyanzvi hwacho. Saka isi tinokurudzira kuti ava vanhu ngavarege kutenga mishonga iyi mugwagwa iyi, nekuti ine matambudziko. Kazenge waita dambudziko rokuti watengeserwa mushonga uyawo, zvimwe zvinhu zvokuipira hauzivi kwokutanga kana kwokunanga, munhu uyawo hauchamuwana, nekuti vanhu vanonge vachingoti vamira pano apa vamira apo. Saka tinokurudzira kuti vanhu regai kutenga mishonga iyi mugwagwa. Tingati isu sangano rezinata tine registration yekuti tinenge tichiona tinoongororo yenyanzvi dzinoziva atire kuti varapi vese vezinata vanokushanda nemishonga imwe chete.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti ZINATA, sekuru Prince Mutandi Sivanda, muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga, ngatisanganei zvakare svondo rinoya uchitipakurira chirongwa chako Our Lives. Tombotarisa zvabuda mumitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Chicken Inn 1, Ngezi Platinum 1, Nichrod 0, Highlanders 0, Herentals 0, Caps United 0, FC Platinum 2, Chapungu 0, Black Rhinos 2, Bulawayo City 0. Taifa mane masango, tichi zonga era. Emesota po walking in, tichi tenera. In the same place, chilling with people with two faced, letting them take over my space, letting them run over my race, yeah, my race. Oh, Mano Ese is telling you what to do and who you are, so you tell them straight on. Mama raised me right now, otherwise none. Do Jandiri, Jandiri. Nayo nzwisa kubva kumumhanzi waTami uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vashaya vava nemakore makumi masere ekuberekwa. dare reelectoral court ronzwa nemusi wechitatu gakavare zvakabuda musarudzo yemumiriri wechegutu west. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto.
Soko isikati.